Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo kubvumbi 8 2018. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Anda katunga mirao wa tunga miri wa tanga chinao wanosanga nisira wa biti na wa wolf menuwe takazo joinu waona mae mjuru.
Nengo ze Senate ze kwa Amerika zopeta misangano ne watunga miri wenyika muZimbabwe.
Maratidziro azvo pari zvino ndekuti ivo vanangagwa chaivo vakatomboendawo kuBotswana vachangosarudzwa. Vakama vasisipo zvakare ukama unogona kunge wakuchitanga kuvakika.
Mutungamiri weBotswana mutsva oshanyira Zimbabwe mangwana. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzeSenate shanu dzange dzichishanyira muZimbabwe kubva kuAmerica dzasimuka muZimbabwe nhasi dzichidzoka kuAmerica. Mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaDavid Maguire vaudza Studio 7 kuti nengo dzeSenate idzi dziri kutarisirwa kusvika muWashington DC mangwana. Nezuro nengo idzi dzakasangana nevatungamiri vehurumende uye vanopikisa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasangana nengo dzeSenate idzi vachangobva kuChina vakati vanovimba kuti ukama weZimbabwe neAmerica huchasimbaradzwa. America yakatemera vaMnangagwa nevamwe vavo zvirango nenyaya yekutonga nedemo. Asi hurumende inoti yakatemerwa zvirango nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Nengo dzeSenate idzi dzakaitawo musangano nevamwe vanopikisa vakaita semutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa uye vamwe vari mubatanidzwa uyu vanosanganisira vatendai biti navaWashman Ncube pamwewo nemutungamiri weNational Rainbow Coalition amai Joyce Mujuru. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChamisa.
Takasangana nemasenata ekuAmerica anokwana kuita mashanu vanosanganisira vana Senator Fleck, Coons, Senator Peters, Senator Bennett na Senator Cory Booker. And masenata aya akauya achiratidza kuti ane chido chekuti vanzwe kuti sarudzo dzakamira sei. Isu takatora mukana uyu nekuti akagara navo kwemaawa anokwana matatu tichitaura zvakasiyana siyana. Ndini ndandakatungamirirawo vatungamiriri vatanga tinavo vanosanganisira vabiti navawolf menuve takazojoinwawo namai mujuru kuti basa rifambe zvakanaka. Patakataura navo takataura zvakasiyana siyana. Saka takanyanya kutsanangura uye chatakanyatsotseketudza ndechekuti sarudzo dzemunyika yedu yeZimbabwe hadzisi kutifadza.
Zvikonzerezvei zvamanga muchipa?
Kunyanya nyanya kumbunyikidzwa kuri kuitwa vagari neva vanonge vari mumaruwa kazhinji tiri kuona kuti nyaya dzemaserial number zvisiri pamutemo, zvinotyora mutemo, hazvisi kunge zvichitariswa. Takatotaura tikati vaMnangagwa vane mhosva, vari kuchikora bombiro remutemo, vari kutadza basa ravo nokuti ndiye mutungamiri wenyika, haafani kuregera zvakadaro zvichiitika, zvinofanira kumiswa. Chechipiri takataurawo nyaya yatinoziva yekuti kune vanhu vari kutyidzira nokuvhundusira vanhu mumaruwa umu vachinyemedzera kuti ivo vasoja. Tichiziva yedu kuti masoja yedu aite zvakadaro vanhu vanongova vanotumwa nebato rezanupf. Izvozvo izvo takazvitsveta zvetichiri chichifuna kugadziriswa chichitatu taka taura kuti toda kuti tiite muonera pamwe nenyaya yemambiriro akaita Zeki nyaya nyanya vanoshanda kuzeki kuti vanofanira kunge vari vanhu vatinowirirana kuti hazvisi here zvemijibha kana kuti zvivanda zvirimwe bato kana kuti zvipoko zvinenge zvakatumwa nerimwe bato kuti zvikanganise inyaya takataura yezeki sekretariat takataura zvenyaya yevoters roll kutoda kuona kuti hapana here vana vakanyoreswa vamavoters roll vasina makore 18 nekuti neuchapu kune umbo hwatinahwo nenyaya yokuonawo nikuvhu nemabatiro ayo nemashanyiro ari kuitwa nezanup f kuchina nekurussia takati izvozvo toda kuti zvinge zvichibuda pachena kuti zviri kuitwa nenyaya yechi chikuru chimwe chatakataura inyaya yemabalot takataura kuti mabalot paper toda kuziva kuti anopringwa kupi nani uye anenge akachengetedzwa nani uye bepa racho tinoshandiswa rakaita sei izvozvi zvitakati hatitombodiye uye hatizobvumi kuti timbunyikidzwe kana kusvinyangwa semusuva panyaya iyoyi neingi chashandiswa nenyaya yekuti vanhu vachavhota sei hatidi zvokuti vanhu vange vachiita zvemabhesi mumaruwa vanhu vachirohwa munhu ngaave akasununguka asingatinwi nasabhuku
ko vakataurawo here nenyaya yezvirango nekuti tiri kunzwa kuti paroda kuvandudzwa mutemo uya wezidhera
vakatibvunza muonero wedu kuti toda kuwedzera kusunga zvipanera kana kuti mabhaudhi ekuti titi ava vanenge vachiita utonge hwekukoronyera vagadzirise isi tikati ha iyoyo inenge iri nyaya iri pakati penyu vari kuda kusunga mabhaudhi nevari kuda kusungirwa vachi isu kurudziro yedu ndeyekuti toda kuti nyika iende mberi zvakanaka ive nesarudzo dei zvaigona kana zvichigona kuti tigadzirise zvinofanira kugadziriswa tisaramba tichingokoka hwema hwakashata kubva kune dzimwe nyika ane mbiri yokuva chidembo chinonhuhwa kunonhuhwira wakawanda saka toda kugadzirisa izvozvo tione kuti nyaya iyoyo kana yagadziriswa tovawo nehwema hunokwezva vakasiyana siyana vekune dzimwe nyika kwete uyu hwema hunonhuhwa tiri kuona hunokonzerwa nenyaya yekuda kuramba kuva ne-one man one vote inova nyaya yatakarwira kurusununguko
mutungamiri wemdc vanelson chamisa vari parunare muharare bato renational people's party rinotungamirwa namai joyce mujuru rinoti nhaurirano dzekuita mushandira pamwe pakati paro nemdc dzasarira kumashure panguva iyo mapato ave kugadzirira kupinda musarudzo mutori wedu wenhau thomas chiripasi anoti panyaya inotevera
vachitaura nestudio 7 munyori mukuru wenpp vagift nyandoro vati hapana kutauriranwa kwati kwaitwa pakati pebato ravo nemdc yave kutungamirirwa navanelson chamisa zvichitevera kushayika kwakaita vaimbo vamutungamiriri wemdct vamorgan tsvangirai
hongu takanga tine memorandum of understanding iyo yatisina kupedzisa kunge ichitaurwa nezvayo but tinobhiliva kuti munhu wese anodayira kuti after kushayikwa vamorgan tsvangirai tinobhilivhawo kuti mdc sebato rine yatingatiwo maprocesi ainenge ichiita mumusha mayo yekunge yane utungamiri hunyowani uye kuti zvinofamba sei saka kubva nanhasi tinenge takatarisirawo kuti tinovimba kuti pachange pane nguva yatinogona kunzwawo runhare rworira kana shoko rosvika kuti havedue takanga tiri mukati mekuchema asi tasvika mukati mekuga dzigana kana panange panhaurwa yanga iripo tochiipedza sei yatingati pachivanhu kana vamwe musha wavanga uchiri mutema hamungamhanye imi muchiti saka maapapi ivo ndo vandizokuzivisai kuti vagadzikana here kana kuti kwete asi ndingataure kuti mai mujuru uye nevanovatsigira sebato reprc takangomirira kuti musi watinoudzwawo nhaurirano iyoyo hatina chakaone chakasvata tinenge tichienderera mberi nekuona kuti tingashande pamwe chete sei nevamwe
vachamisa vati vanoda kuti mapato ose aite mushandira pamwe pamberi pesarudzo
nguva yafamba hongu asi tinotaura kuti hapana chinhu chinogona kuti chanonokera kubatana kubatana isimba vanhu vakanga vari pamwe chete ndoudzamu vanhu vakanga vakatarisa chinhu chimwe chete havakundike munozviziva kuti svinga rehunhu haugoni kurityora kana rakabatwana nehunhu ivo chibhakira kana chabatana ruoko ukabatanidza zvigunwe mbama chaiyo inobuda ipapo yakasimba saka tinoziva kuti gunwe rinwe haritswanyi inda
Zvichakadai, mutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe uye varivo vachakwikwidza sarudzo vakamirira mubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti CORD vaElton Mangoma vanoti vakazvipira kushanda nemimwe mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti pave nemunhu mumwe chete achakwikwidzana navamwe Emmerson Mnangagwa musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Takavhura madho edu zvekuti patakaenda kuSouth Africa pane utungamiri takasangana takabvumirana kuti tinofanira kunge tichitaura tose kuti tibude nechinhu chimwe chete tikwanise kuita munhu mumwe chete anenge achikwikwidzana nezanu akamirira vanhu wecoalition. Zvakanangana neizvozvo ndezvekuti zvimwe zvenge zvakanganisika muZimbabwe ndezvekuti masimba apresident akawandisa, saka tinenge tatsvaga mumwe chete anoita president anova iye achazotaura nevamwe, kwete kuti obva aita mbimbi ndoga otanga kutiza nechimuti sezvatakaona zvichitwa naRobert Mugabe.
Dzimwewo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunonoka kuri kuita mapato anopikisa kuumba mubatanidzwa wakasimba uye kunonoka kufamba kwezvinhu panyaya dzenhaurirano idzi kuri kuitawo zvakare kuti veruzhinji avo vari kuda kuti mapato aya abatane vaore mwoyo nenyaya dzesarudzo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri mutsva wenyika yeBotswana vaMogoetsi Masisi vari kutarisirwa kushanyira Zimbabwe mangwana kuzoita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana rinoti vaMasisi, sezvinoitwa nevatungamiri vatsva veSADC vose, vachatenderera mudunhu vachisangana nevamwe vatungamiri kuti vazivane. VaMnangagwa navaMasisi vari kutarisirwa kutaura nyaya dzekudyidzana. Mukuzeya nezverwendo urwu tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Rwendo rwavaMasisi kuZimbabwe rwakakoshera iyo Botswana pachayo, nekuti kekutanga rangarirai kuti kuBotswana ndokune vashandi kana kuti yatingati secretariat yeSADC, ndokune muzinda kwayakati dzi. Botswana inoramba iri nhengo yakakosha chose mukuvakidzana neZimbabwe, saka hazvingashamisi kuti mutungamiri mutsva weBotswana anenge asarudza kutanga kushanyira Zimbabwe nenhau yekuti panenge pane ruzivo zvakare rwekuti kupfurikidza nenyaya yekuti kapfuura nyaya yekutyidzana nenyaya yekuti pane maZimbabwe dzakawanda anogara muBotswana, nyaya hurimwe yakatokosha inyaya yekuti vagokurukurirana nenhau yesarudzo dziri kuuya idzi, nekuti mukupindana kwemazuva ivo vaMasisi vanogona kutengewa vabatwa nemabasa vasisachakwanisi kunge vachishanyira Zimbabwe panguva iyo vanenge vachitarisirwa kuishanyira.
Tichitarisawo kudyidzana kweZimbabwe neBotswana, taisoona kuti vakama navamugabe vanenge vanga vamakara asiwo nani. Munoona sei kudyidzana kwavaMasisi navaMnangagwa?
Maratidziro azvo pari zvino ndeyekuti ivo vaMnangagwa chaivo vakatomboendawo kuBotswana vachangosarudzwa. Vakama vasisipo zvakare, ukama hunogona kunge hwakuchitanga kuvakika, asi hatingangotauri chete nyaya yekuvakika kweukama, nekuti changa chakatokosha pakuita kwavakama yanga iri nyaya yekuti ndivo vega mutungamiriri oro umwe wevashoma vainge vaine izwi rakakosha chose, rakakoshera vana veZimbabwe, nekuti vakama vaisatevedzera kana kuti vaisateerera nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vaisumudza izwi ravo vachitsoropodza zvakare vamugabe nenyaya yekugarisa pamasimba. Vaisumudza izvi ravo vachiratidza kuti vaimira nevana veZimbabwe. Saka izvozvo zvinhu zvatinotarisira kuna vaMasisi, nekuti vakarasa chiitiko ichocho, vakarasa unhu ihwohwo hwatakaona huchiitwa navakama kwemakore mazhinji sevana veZimbabwe tinenge tarasikirwa chose.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 pm uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochienda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe ndokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinokurukura nevakomana nevasikana vechidiki vari kusimudza mureza weZimbabwe vari kwakasiyana siyana. Tarangu ndinonzi Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tagona kusanganawo namukoma Tipsy Mubanditi vanoimba vari paZimbabwe apa. Mukoma Tipsy, muri sei?
Akoma, muri sei zvenyu?
No, ini ndiri right mwana wamai. Kwakadiko kwararo?
Aiwa, kunogova tiri right zvenyu.
Tipsy, ngatitange nekudai munengena. Vanhu vangade kunzwawo kuti iye anonzi Tipsy Mubanditi uyu ndiani uyu?
Aiwa, anonzi Tipsy Mubanditi zita rake chero chero rekuberekwa. Anonzi Nigel Makoni, age 24.
Right.
Vanobva neBambara.
Saka kuti azonzi Tipsy Mubanditi zvakauya sei izvi?
Takazongowirirana tatorwa namukoma Karazi zvanja une chipo mupano wangu mufanira kungoita sekungomisa tese.
Ndo matangira amakaita?
Tikaronza hatifanira tongorova mawiki zvingena kumberi.
Saka ungaone makore mangani pawakatanga kurova machuni kudai?
Pandakazopinda kuclan handanenhwanendawo.
Tiri kunzwa kune machuni chuni akawanda wanda, vana murombo munhu, vana moto. Iri pahit mazuva ano ndeipi?
Haya, tinyanyo pusha murombo munhu.
Saka munowanzorovera kupi kwamunoridzira kunoungana vanhu vachikuona iwo muchirova musamba?
Machokera different places all over Zimbabwe. Sometimes iko buda chaicho tinana Cape Town na Pretoria Joburg. Kwatona sana.
Kuimboya ika ku America muchauya rini?
Vana vane ku America uchida nochiedza.
All right.
Timuregedza kuuya achouya.
Saka tombotarisa kuti chakakusunda kuti upinde mu music industry chii?
Pane imwe yekuti unongotina kuti togona kuimba kanyi ganimboda se ganimbostirai paunostirai papaa uti zvinoti vana kuita se vakutonakirwa kuappreciate pakanozi ndakanga brain yekuti saka gandira nechipusha 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 plus at least unongoneka talent kanenge ari imova hatizongopushawo tinenge talent apa kupusha papaa sikonza unongochiwana ndo inenge ichitokupa kuti power yekuti urambe uchingoimba uchingoimba ndozvinhu zvinoita sei zvinoti motivate izvozvo.
Vanhu vekuZimbabwe vanowanzoti vana ngavamanikidzwe kuenda kuchikoro stereki vadzidze vadzidze vasaite zvemagitare vasaite zvemadrama. Iwo pawakapinda munyaya dzemusambo idzi vabereki vako vakazvitambirawo sei?
Aiwa, chikoro chandatopedza tikatonyora mafungu tikapasirirawo hatinazopasa zviri zvekuno mberi but takapasira. But aiwa bho vanakirwa pane pangumboti yongonoda kuti misa kuti havasi kufara nazvo pa but ziri zvizane nechida plus ziri zvizane nechizane nechigona saka vanofanira kutongoita tosimbisawo kuti nini wacho ndiita se ndiende forward.
Kune vamwe vechidiki vari kushuvirawo kuti dai tikakura tozoitawo samukoma Tipsy Mubanditi. Zvii zvakarema zviri muindastry zvamungavaudze kuti vazivewo vasati vapinda mairi?
Music industry ma one haidi muna ni ano estate into dongo kuti vanato spira wakutongira sei wakutongoita kuzi ha ma problems vanosangana nayo imomo makawandisa sterei inotoda nharo vamwe vacho vanofanira kutoramba vacha pressure yekuti ha vanozopedzera tongojaira ha yekuita background haidiwe kana vatongoema kuti vaoraita sei magozi ako chi tongoramba kuti ni magozi ako vision haifanira kuchinja utoziva kuti mission yako kufanira kugara ikakonkludi aita sei vangoenda kumberi kozi time vanongotanga kudzauta chiitika vangodzimara vasiya hatatigara
totarisawo kuti muindastry yenyu iyi munosanganikwa nezvakawanda wanda zvingangoite vana madrugs kudhakwa tonzwawo tichiona muzvivhitivhiti vasikana vanogona kungozvikandirawo mumakumbo enyu imi munokwanisa kuzvichengetedza sei
haina think bottom line yenyaya dzakaratidzudzo ithink vanhu vanosiyana kuzi pamwe vanhu zvinova motivator mumwe munhu angonoti hai ndomotivatwa nechi nemadrugs mumwe anoti hai ndire bhiya mumwe anoti hai ndirechi ndiresmoke but isusu my ndifunga ithink blessing here ra advantage isusu vatamubvira tabata madrugs vatamubvira tabata bhiya ithink takangokumbirwa inyewei
zvakanaka shamwari yangu muri yezimbabwe ndokutendai zvikuru nekunge muinesu muchirongwa cheve chidiki nhasi tanga tichikurukura natipsy mubanditi mukoma nigel vachitipira mafambira vari kuita muindastry yemusic musara zvakanaka ndinokuonekai nemufaro ndini evans zininga ndiri muwashington dc
tinotenda zvikuru ivanza iko zvino tochimboenda kuna pj achitipa chirongwa chechitendero chatinombopiwa natanonoka wande
jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
jesu simba
tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinotaura nezvechitendero ari kukugamuchirai muchirongwa ndipraxedes jeremiya ndakaita rombo rakanaka svondo rapfuura rekunge ndichisangana namufundisi kumusangano wemadzimai vanopinda kereke resabata apo vakanga vapedza kubhabhatidza madzimai anosvika vatanhatu vakatora danho rekuti vanoda kubhabhatidzwa mushure memusangano wemadzimai aya vanova pasi pesangano rinonzi Zimbabwe Adventist Women Conference kana kuti ZAWAD.
Ndinoitwa Farai Niwatiwa, ndakakurira kwaMutare, Zimbabwe. Ndakauya kuno kuAmerica mugore ra1999, ndikasettla kuSouth Bend, Indiana. Ndakafambira chikoro, Mwari akatikomborera kuti ndipedze chikoro muna 2005. Pandakauya kuno munamato wangu kuna Mwari waZimwari ndivhurireyo musuo wekuti ndikwanise kuita ministry kuno and Mwari is faithful nekuti muna 2005 pandakapedza mastudies angu kuAndrews University Mwari akavhura mukana wekuti ndionekwe ne one of the officials akazoita arrangements ekuti ndiitange ministry muno muAmerica taka ndakatanga mugore ra2005 ndikapasta my number of churches panguva ino ndiri kupasta kuchurch inonzi Grand Rapids Bethel Seventh Day Adventist Church kuuya kuno ndinotenda Mwari nekuti kwanga kuri negood Zimbabwean community yakatibatsira in our adjustment muno tine very strong presence in fact Mwari akandikomborerawo kuti ndiwe part of the leadership yeZimbabwean club yakafomewa kuAndrews University and out of that ZAWAG and men's ministry yemaZimbabweans you know has come out of those kind of initiatives
mababatidza madzimai mangani uye kurudziro yamungapa kune avo vasati vauya kumusangana yakadai
tababatidza 106 zuwara nhasi ndoda ku encourage maZimbabweans muno muAmerica kuti tsvagai vamwe wenyu shumirai pamwe chete nekuti kuno kuAmerica kune zvizhinji zvinoti pia mukufamba kwedu naKristu mabasa marriages are falling apart wana raising up wana is very difficult and we need a support system saka tsvaganai shumirai pamwe chete namatiranai
ko kune avo vanotumira vana vavo mhiri kwemakungu vanoita pfungwa dzekuti pamwe mwana wangu achingaenda kuAmerica achanamati chii chamungakurudzira
kuno kune maZimbabweans vanoda Mwari kune magroup akasiyana-siyana mumadifferent states kamusatyire vana wenyu kawaudza vana wenyu kuti watsvage maZimbabwean communities especially Mazimbabwean communities are serious nechikristu, wana wenyu will be able to be integrated. Kuno wafundisi wakawanda wakawaya kuno, and we are trying to see if we can organize wafundisi kuti to make sure kuti sangano riri kuno ku America that will be able to pastor your wana warikuya.
Shoko kune yavo vari kumusha vemhuri yenyu. Pamwe vangangofunga kuti pamwe magara kuno ngori mega mega, hapana vamwe vamunoshumirana navo.
Wese wari kumusha toda kukukwazisai muzita raJesu. Musatityira kuno kuAmerica. I know sometimes vanhu vanofunga kuti kana vanhu vauya kuAmerica, that's the end of their Christianity. Tikuramba tichifamba nendima muzita raJesu. Mwari akuitirei zvakanaka. Tirambe tichinamatirana.
Mange makateerera guru kuro yandakaita namufundisi Faraini Watiwa. Nguva dzedu ndodzadyana. Tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ari kukuonekai ndiPraxidus Jeremiah.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tochimbotarisa zvabuda mutambo yenhabvu. Chikwata chenhabvu chemamighty warriors chagunda chikwata chemagladiators chekunamibia 2-0 kunandara yerufaro pamutambo wemaqualifiers watambwa nhasi. Vanwisa zvibodzwa ndi Immaculate Msipa naMavis Chirandu. Izvave kureva kuti maMighty Warriors vachatamba neZambia mutambo wavo unotevera. Makwikwi eAfrica Women's Cup aya achatambirwa kuGhana kubva musi waNovember 17 kusvika musi waDecember 1. Pamitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi, ezvino zvabuda: Highlanders 1, Netroot 0, Chapungo 0, FC Platinum 2, kuchiti Capes United 2, Erentaus 0, Shabani 1, Mutare City 1. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganyawi weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezvemitambo vamuzi wetu Hadebe.
Chikwata cheHighlanders chakwanisa kuti chinge tichihwina ne1-0. Agoisa ndi Godfrey Makaruse agoisa after 52 minutes after Brian Banda auya necross iye achibva akwanisa kuti ange achiri rowa nemusoro ari paboxi ipapo kuti Highlanders iwine 1-0. Asi Necroft yakatamba zvakanakisisa, especially pasecond half ndo vanga vachitamba zvakanakisisa, iyezve vakadza maopportunities akati one day. Asi kune Highlanders vanenge vachifara nekuti game avo 5 years zvino havasati vamborowa, vakwanisa kuti vange vachiwina 4, ime yacho yakapera iri draw. Saka Matinda Ndlovu nevafana vake vari kufara sereke kuti vange vachikwanisa kuti vange vachiwina, iyezve vachiwina mutambo uyu vachibva kunorowa Dynamos last weekend kuHarare. Saka zvaitika kuno kunhandare yeBurgerfield Stadium kuBulawayo, chikwata cheHighlanders chakwanisa kuti chinge tichirowa cheNecroft 1-0. Necroft iri kutamba zvekutangisa kuPSL, asi vari kutamba zvakanakisisa zvavanoda kuti vange vachigadzirisa kugoesa. Nhasi uno vatadza maopportunities akati wandei, vaikwanisa zvavo kuti vange vachiwana say a point mutambo muno wanga uri kuBurgerfield Stadium. Saka zvapera zvichiti Highlanders 1-0.
Ivo vatsigiri vechikwata cheHighlanders vatambira sei mutambo wanhasi nekutamba kwaita chikwata chavo?
Vanga vakauya zvakawandisa kugrounds. Kana Highlanders ichihwina, vatsigiri vayo vanouyawo kustadium iyezve kurowa zvavakaita Dynamos last weekend ndozvaita kuti vanhu vange vachiuya vakawandisa vakauya vakawandisa iyezve vanga vachifara zvavo mutambo wapera asi vanofanira kuti vange vachigadzirisa team yavo kana vachifunga zvechampionship asi coach wavo Madinda Ndlovu ari kuti haasi kufunga nezvechampionship ari kuti ari kugadzira team kuti inge ichitamba zvakanakisisa.
Mutori wenhau dzemitambo muzi wetu Hadebe achitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Nhengo dzeSeneti dzekuAmerica dzopeta musangano nevatungamiri venyika yeZimbabwe. Sarudzo dzemapuraimari mubato mutungamiri weBotswana oshanyira Zimbabwe mangwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.